You are listening to Studio 7 from the Voice of America, and this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Jonga Kandemire.
Tonight on Live Talk, we are talking about Cyclone Idai.
As you know, that the cyclone has devastated part of Zimbabwe, especially the eastern side of the country. Now it's time to count our losses and try to get what the people need at the moment.
To join the show, phone us directly at this number, 001-202-619-2077.
And remember, Gibbs, that we are also live streaming, and they can reach us on the internet at www.voazimbabwe.com, at www.voashona.com, and at www.voandebele.com.
If you've just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about Cyclone Idai.
Zimbabwe's Manicaland region was hard hit by Cyclone Idai, which left hundreds of people dead, at least 329 missing, and over 4,400 displaced. The government has put the death toll at 179.
Some of the affected people say they are not accessing food supplies due to the politicization of food handouts. The government says it is failing to access certain areas devastated by the cyclone, which also left hundreds of people dead in Mozambique. At the same time, some councillors are now in Manicaland, where they expect to take care of people who lost their lives.
Some observers, though, say the cyclone claimed the lives of 259 Zimbabweans. In a related development, Information Minister Monica Mchangwa has dismissed the reports that Cyclone Joannina, forming in the Indian Ocean, will affect some parts of Zimbabwe. Mchangwa says the cyclone may not even make any landfall in Madagascar, sighted in the Indian Ocean. Social media is awash with reports that Cyclone Joannina will affect most parts of Mozambique and Manicaland province, already devastated by Cyclone Idai.
If you wish to join the show right now, phone us directly at this number, 001-202-619-2077. Ye, chonga kunjani mfowethu.
Ngiyaphila ndoda.
Ye, bonjela bantwana.
Ah, no, vana vari right kungoti nyika ine misodzi Gibbs tiri kuchema.
Kunjalo sibili, baba chonga. So lamhlanje sikhuluma ngo Cyclone Idai, u Cyclone Idai siyakhumbula ukuthi ubulela abantu sibili abaningi kwela Zimbabwe. Siyabona ke uthi uhulumende uthi kulabantu abangu 179 ababhubhileyo elizweni. Kodwa kulabanye abakhangeleyo abathi hayi kungazani baningi abantu ababhubhileyo bathi bangafika khonapha kuma 259. Kuzobuya ke abantu abangabonakaliyo kuthiwa ke bangu 329 abangabona missing. Kuze kuthi ke abantu abadlula 4,000 kuthiwa ke abasela ndawo zokuhlala. So ke uhulumende uthi uyabadingela ukuthi bangayenziwa njani. Nxa sisikhangele njalo ke eMozambique kukhanya kwenzakala khonoku kanye sibili ngoba i-cyclone le yafikela eBeira. Yasithanyela isingena khona ngale ke kubo Chinmani mani endaweni zeChipinge lezinye zijeneyo jonga. So ke khonapho ke hayi kukhanya abantu abaningi babhubha sibili. Kuzobuya kwezindawo sibili kwakulamanzi amangalisayo. So abantu bathi ke izulu lesiphepho leli ucyclone Idai ha kwakunzima khona ngale. Nxa sisikhangela futhi le maswingo kukhanya ngazani kwaba lokunye okwenzakalayo kwani izulu elimangalisayo. Kwaba ke labantu kumbe ababili ababhubhayo kumbe abathathu. Kuthe sokunjalo ke kwasukusiba ledwala inkalakatha eliwileyo entabeni. So abantu basebesithi ah lokho sokuyimhlolo kambe sokusiwa la madwala entabeni. So lo munye umama uzasijoyina khonapha esitshele ukuthi kade idwala leli kukhama
nje.
Ehe. So abantu sebesithi ah into zabantu kwathinitini. Anto wazi thina abantu siyaphilile.
Kashinji tinobvatatanga kufungaukuthi hanzi chivanhu pane zvakarezvo.
Anto yabona iye. Kuzobuya lo cyclone Joannina lo phakathi Indian Ocean khona manje. Uminister weInformation uthi uJoannina kukhanya ngazani kasuzafike eBeira kumbe eMozambique kumbe eChimanimani kumbe singathi Manicaland yonke. So uthi hayi khona okukhulunywa ngabantu ngane sokuqiniswa. Ikhona sibili cyclone lokhu isipina kodwa uthi hayi soziye ndawo. Iyaphelela khona ngale Indian Ocean. So uthi abantu hayi
indlela
that's right.
Ndizvozvo chaizvo. Hongu vadiwa vateereri nevatariri nhasi tiri kukurukura nenyaya yedambudziko rakarova Zimbabwe zvikuru kumatunhu. Ari kumabvazuwa kwenyika kuManicaland nedzimwe nzvimbo mumasvingo. Tirikunzwa kuti vanhu vakashaya tichitarisa kubva kudivi rehurumende zvinonzi vanosvika 179 kana kuti 190 nevapfumbamwe. Kuchitiwo mamwe masangano ari kuti vakashaya vanosvika 259 kana kuti 250 nevapfumbamwe. Kuti vanosvika 329 320 nevapfumbamwe vari kunzi vakashaika vasati vazikanwa kunzi vari papi mutsaona iyoyi. Kuchitiwo vanodarika zviuru zvina over 4,000 vari kunzi vakasara vasina misha. Asi tisakangana kuti haisi misha chete. Nekuti nzvimbo dzakaparadzwa kana dzekurima chaidzo, minda hakuchina. Makatarisa matombo aisiwa nemvura, nzvimbo dzaisimborimwa, nzvimbo dzaisimbonzi mataunship kana paive nedzimba, paive nepolice camp, paive nechii, dzakaparadzwa nzvimbo idzodzo zvokuti vanhu ivava kutotarisirwa kunge vachibviswa munzvimbo idzo vachiendeswa kune dzimwe nzvimbo. Kwoitawo nyaya yekuti chikafu iye zvino izvi hongu vanhu vapona, vapona vakakwanisa kunge vachiraramawo mutsaona, asi vari kuda chikafu. Kwakutyirwo zvakare kunzi kunogona kuita dambudziko. Tirikutonzwa kunzi muMozambique matotanga zvirwere zvemanyoka zvinogona kunge zvichisvikawo izvozvo muZimbabwe. Ndo mamwe matambudziko ari kuchirwa. Kwakuitwa zvakare mashoko ekunzi kune rimwe dutu mupengo rinonzi Cyclone Joanina riri kunzi riri kuuya richitenderera kubva kuMadagascar uko kuIndian Ocean uko richinzi nevamwe arinogona kusvikorova zvakare mumatunhu arakamborova akarohwa necyclone idai. Asi tanzwa gurukota rezvekuburitswa kwamashoko. Amai mweni kamutsvangwa vachita mashoko iwo haasi echokwadi, hapana chiri kutariswa kuti chinosvika muZimbabwe kubva kuna Cyclone Joanina. Vachiti dzimwe nguva rinogona kana kutoti dutu mupengo iro risatosvike muMadagascar imomo mari kutariswa kunzi richasvika. Saka vanhu vari kunzi gadzikanai, vakomekedzawo vanhu vari kutumira mashoko pasocial media pamadande mutande kuti aiwa ngatiedzei kutumira zvinhu zvinenge zviine chokwadi, nokuti tikatumira zvinoita kuti vanhu vange vasingagadzikane, tirikukanganisa magariro evanhu. Kune vanhu vachazosiya zvavanga vachiita vachitiza dutu mupengo iro Joanina iro risingasviki muZimbabwe. Vakagadzirisawo zvakare mashoko akanga ambobuda ekunzi pane dhamu riri kunzi ringangoondomoka chidziro charo chachisina kumira zvakanaka. Takasunzwa mashoko ekunzi aiwa nyanzvi kana kuti mainjiniya vaongorora madhamu maviri aityirwa muManicaland imomo akaonekwa kunzi aiwa akasimba. Saka ndezvimwe zviri kunzi nehurumende, ngatiburitsei mashoko anenge aine chokwadi mukati. Nhasi tiri kunyanyoda kunzwa zvikuru imi muri mumatunhu akaafektwa kana kuti akabatwa nedambudziko. Tinzwe kuti zvakamira sei, ndezvipi zvamunotarisira, rubatsiro rwamunoda ndirwupi? Nokuti vanhu vazhinji varikungotarisa kuti dai taunganidza chikafu, taunganidza mbatya nezvimwe zvakadaro. Ndakataurawo nevamwe vaiti hongu zvese zvichinozvida, asi kana pekubikira chaipo chikafu chatine tawana icho hatina. Saka ndezvimwe zvezvinhu zvavanenge vachitarisira kuti vanhu vanobatsirwa nazvo. Tisakanganwa kuti cyclone idai yakaparadza matura echikafu chakanga chakachengetwa kubva gore rapera chakaparadzwa. Changa chiri munda chiri kutarisirwa kukohwewa gore rino chaparadzwa. Saka vanhu havana pekutangira. There is nothing kuManicaland, Gibbs.
So it's a crisis, really. So we are happy that we are being joined by our first guest, and that is Miss Salim Lambo. She works for the Platform for Youth Development, and she's in Checheche. Miss Mlambo, good evening, and welcome to the program. So I'm told that she actually dropped. We are going to call her again and try to maybe talk to her. So now we see that there are some people who are actually joining us on Facebook, and I think we can just be reading some of these messages, Chonga. And one of the guys or women that has actually joined us is Linda Puititi. Thank you so much, Linda, for joining us. So I can see that she's following us on Facebook. So do we have any person?
Yeah, tina mkoma tatenda Nigel Muyambwa anzi ndichango pinda kuti munyaradzi chiramba not far anzi not that clear in Cape Town, South Africa. Anza havasikunyatsotinzwa kana kuti havasikunyatsotiona muSouth Africa. Then Lilian Muguda anzi maswera sei aiwa taswera tinotenda zvikuru. Panganai Mangiza anzi muri sei aiwa tirwa penyu. Kuti mukoma Patrick Ndowa anzi maswera sei muri yeZimbabwe tinoimba kuti muri yeZimbabwe yaswera zvakanaka. Chinokudzwa ndechekuti padambudziko recyclone idai muri yeZimbabwe yakaratidza kubatana kusati kwambotarisirwa nevanhu, kwakusingatarisirwa nevakawanda. Nekuti inyika yanga ichingonzi ukanzi uri webato iri haufaniri kunge uchiwirirana nemumwe anenge achinzi ndewebato iri, asi padambudziko iri vana veZimbabwe vakabatana. Gibbs, tina mukoma munyaradzi chiramba vanyora zvakanzi loud and clear in Cape Town. Joseph Moto, God bless Zimbabwe, our motherland. Nelson Rua anzi Daily News is saying there is still danger in Vumba. Tizive kuti zvakamira sei panyaya Daily News yavari kutaura chakachingotaura mashoko abva kune gurukota rezvekubudiswa kwamashoko amai Monica Mutsvangwa. Ndo vanhu vatinawe zvine izvi padande mutande pa Facebook page yedu yeVOA Shona. Tinotirambai muchinyora tichiverenga mashoko amune muchinyora muchitumira ipapa tinenge tichaverenga. Kuna mukoma Nigel Muyambwa hanzi ndiri murusaka kuZambia uko. Vari kuti aiwa tiri kunzwa ikoko ndo advantage gives yekunge masaisa achifamba kuenda nzvimbo dzakawanda.
Yes, we've got Jeff Maswanise on the developer page. Jeff, welcome to the program. Then we've got Lindile LK Lee. She says, I'm watching you. And then we've got Paul Maposa, who says volume. Maybe our volume will adjust it accordingly. Then Tanatswa Twiki says, phone me now.
Yes.
She wants to come in. Benjamin Mike says, I'm watching you from Zimbabwe in Redcliffe. The last time Redcliffe was mining some iron and something went bad there, right?
Yeah.
And there was a company that was supposed to take over and things happened.
I understand we now have Miss Sally Mulambo on the phone. Makadi Mzare Mulambo. Aiwa tiri wapenyu. Tunonzwa kunge nhare dziri kumboita dambudziko. Zvino sedunhu renyu rakambonzi kanganiswa iwo nedutu mupengo masaisa anogona kunge asati akunyatsobatika. Mungatudzawo zvinhu zvakamira sei pari nhasi kuchipinge?
Tingati zviro zviri kumvura yana iri kutanga iri kudzikira iri kuita nani. Vakawanda havana pekugara nekutoti vamweni vapuwa matende. Navana mablankets nemandiro kubikira mapoto akone kubikira asi tingati zviri nani ngenda yekuti mvura yadzakira saka nokutsvaka vamweni vandu zviri kuita kuti zvikoneke kuti titsvake nokutohamba mapato akona zvakuita zvanani maningi because ndau dzacho dzati womi asi dambudziko rokuti vandu havana pekugara richiriyo vandu havana zviro zvekushandisa vamweni nendaa yekutoti vanhu vakawanda vachiri kutsvaka dzimweni hama dzavo dzavasiri kuona dzakatorwa ngemvura.
Kunyaya yekuti chikafu chachinetsa kuti chisvike mune dzimwe nzvimbo migwagwa yavhurwa here?
Ndau dzakawanda mapato avhurwa ndau dzakawanda asi kune dzimweni ndau dzekuti hadzisi kugumika ngendaa yekuti mapuwe pekwakanaya maningi mapuwe being mastones akapinda pamaroads amweni zvokuti atovhara njira but inchipinge ndau dzakawanda vakuhanira kuti vagume vabetsere vanhu vanoda chikafu nevanoda mbaki nembasha vavari kupa saka tingati zviri kuita nani zviri kuoneka kuti zviri kuita progress maningi ada ngendaa yekuti zuva ratipishe.
Thank you so much. Please do stay on the line, Gibbs. You understand Utana my Linet Karenyi vanove nengo inomirira Manicaland pasi pechirongwa cheproportional representation vari vebato reMDC unogona kuatambira muchirongwa.
Welcome to the program, my Karenyi.
Aiwa tinotenda.
Yeah, thank you so much. Can you give us an update on what is happening right now in the region?
Yeah, right now I've received some reports from the respective councillors and the residents in Chimanimani, and I'm happy to say in Mutsvangwa, whereby people were struggling to get food, the councillor at Makwezi Ward 23 have just reported that they managed to hijack a truck which was going to another ward, and they managed to get that truck to feed their people. But they said they only received one truck, and it's not enough, and they are expecting to get some more food hampers. And for the ward 15 in Ngangu, I think after we complained that they were politicizing the distribution of food, they said they were having some supervisors who were also distributing the food. Yes, the soldiers were there, but these supervisors were from political party, a certain political party, which is ZANU-PF. And after we complained on air, here on Studio 7, I think they decided to change. So the soldiers have now said they will listen to the people. So they are no longer giving individual humbers, because firstly they were giving individual humbers, and they said, like a counselor, the counselor there, he was giving his relatives and himself. They said they even got about 5 humbers instead of him getting one. So after the complaint, they have now said all the feeding points will get food, and people will go and get food from the cooked food rather than giving people hambers. So people are now being fed from their respective points, whereby it's now good so that people, everybody will receive the food equally. So we just want to thank that move, because people were not getting enough food. People were saying those hambers were even given to the people who were not affected by the cyclone. Idai. So I think for Ngangu area, I think it's now in progress. They also said they want after the cyclone, all the sewer, the water pipes were washed away. So they are asking for more pipes so that they will get clean water. So they want more pipes for the drainage of the types of water. They also said they have got challenge for the school children. They don't have books, they don't have uniforms, and they are saying, I think they want help so that if they open school, obviously they want these children to get some books and some uniform. Mm-hmm. And I also want to say I'm not happy, because in Ward 17, yesterday, the Honorable Machikenyere, I think she must reform. We have been saying this all in Parliament, that we must not politicize the food distribution. Mm-hmm. For sure, that the Ward 17, I know the cyclone, they were not affected like the Ward, the Chimanimani East. We are happy that, yes, the drought has affected that area. And they received some food, some maize from, and some food hampers from the helicopters there. Mm-hmm. And I don't know which the food, whether was it from the donors or was it from where. But I know it is not from the political party. But the honorable member there was wearing the ZANU-PF regalia. She was also chanting some slogan of ZANU-PF, which we are discouraging, because the food is not coming from ZANU-PF.
Thank you.
The food is coming from World Wisher.
Thank you, Amaika Renyi.
Yes.
Rambai nyimuri parunare, timgotora muteereri, pane muteereri atibate kwekanguwa. Alo, mukoma Samuel.
Yeah, makadiko mukoma Jonga.
Takasimba, muri kufona muri kupi?
Ndiri kuboera kwaMurambinda.
Boera kwaMurambinda. Tinonzwa kuti kuboera kwakaita dambudziko iro riri.
Yeah, pane dambudziko rakaoma riri kuno boera rinotishiririsei.
Ehe.
Tine maruwa nyati demu iyi yakanga ichingoitwa process for the past 20 years.
Mm-hmm.
But tinosiririsa ndechekuti hurumende yakaita project iyo more than 2 decades, asi isingaoni kuti vanhu vari murwizi imomo vanozoenda kupi. Then after mvura yazara yapinda mudzimba, vanhu ndovanoitwa masquata pabusiness center, zvekuti kutaura kuno vangu vavo vanhu vakangogara vari kushaya kuti voendeswa kupi. Saka toshaya kuti hurumende iyi for the past 20 years payakamboita project yakadaro ichimirira kuti vanhu vadzodhingwa nemvura yaimboti vaindepi, hazvinosiririsa.
Vanhu vakawanda zvakadii ava mukoma Samuel?
Vanogona kusvika ku10 families dzakaafektwa. Saka kutaura kuno vari pabusiness center inonzi Gombe Business Center, panongovawo pane imba yamudhumeni yavakangotsvetwa. Tapisha kuti vanhu vakanga vachizikanwa kuti varipo ende vari mupegi vaifanira kuzonge vatsvakirwa kwokuinda paine nguva, vanozotanga kuonekwa kuti vanhu nekuti vadhirwa nemvura.
Saka muri kumbonzwa here kuti vari kuwana rubatsiro rwechikafu nezvimwe zvakadaro?
Chikafu vanga vasati vatombouya sechiwanavo, kungoti vangopuwa accommodation kwaunzi titozokuonai. Zvinosiririsa zviri kuitwa zvacho.
Aiwa, tinotenda zvikuru, tichaedza kuti gozobatawo vamiriri vedunhu renyu. MP wenyu ndiani?
Area iyo ndi vanjuma.
Vanjuma.
Vanjuma ino divide Boera North ne Boera West saka vakaafekti vari ku Boera West asi inobatanidza zvayo vamutomba navanjuma.
Aiwa tinotenda regai tigozoedza kuvabata tinzwa kuti urongwa hupo hwavari kuita. Nekuti dzimwe nguva zvinoitika dambudziko rinogona kuti raitika saizvozvi. Poshaya anosvitsa kumaauthority kuti vazive kuti ndo zvaitika. Saka kurisimudza kwamaita kana vanga vasati vazvinzwa zvinenge zvakuitwa kuti vazvinzwe, tinotenda zvikuru.
Aiwa hakuzvinzwa vakazvinzwa zvozi vamwe vacho vakatoreskiwa mumvura. Asi kuti ndirikuti for the past 20 years project ichiitwa vanhu vakangotariswa kuti hakuda vachazozvihamene kuti vachawana kuunyinda vega here kokuti vangadai vakanga vatobviswa maybe vamwe 5 years ago vari vatova nekumwe kwavakagara kwakasununguka. But tinongotsirisa nje kuti dhemu rakatopera rakatovhurwa naminister asi vanhu vakasiwa varipo then mvura yazozara ndipo vagonwa kuti pane vanhu.
Bwera imanikalenda handiti?
Imanikalende.
Regai ndinzwa amai Karenyi kuti vanobata vachisvika naye ikoko here. Amai Karenyi?
Yes, Jonga.
Munobata muchisvika nekubwera kauko?
Tinosvika.
Tiri kunzwa dambudziko riri kunzi pane dhamu rinonzi Marowanyati dhemu rakafashukira zvakaita kuti vanhu vagere zasi kwedhamu iroro vange vachiafektwa. Vari kuti pangadai pangaita 10 families dzakugara pagombe township vakakanganisirwa misha yavo. Makazvinzwawo here izvi saMP?
Aiwa, handisati ndazvinzwa asi ndingakwanisa kuti mangwana nditsvage nyaya iyoyo ndione kuti vanhu vanobatsirwa sei.
Aiwa, tinotenda.
Vanobva muwadhani?
Vari muward 5.
It's okay. Boera West.
Boera West.
It's okay.
Thank you so much. Tinotenda vanyeketirgai toro mumwe mutereri. Amai Karenyi, ndanzwa muchiti munongoda kuti pa 10 minutes kana dzakwana tokuoneka izvenyu.
Ichiri right.
Ayo, it's okay. Saka tora hako mutereri Gibbs.
Kulo Mcebisi Ncube icinga njonga. Mcebisi Ncube kunjani baba?
Ukona baba njani?
Siyaphila kakhulu. Akuchi kuti wena ulibona njani udabalo?
Udabalo
ifoni yakho ingani iyacwila ingani ayizwakale kuhle so ndele efonini baba.
Okay, ngisefonini kanje.
So busathini baba?
Ngithi mina udaba lolu olokuthathwa kwabantu amanzi aluboni lilidaba ukuthumende le ndaba lalo ngakathe ngufumende le ndaba lalo athi zayise ngihambo zonke zenzayo lezi ezama uthathana le mali emezela abantu abakulemzini abangabonakali.
So ke wena ubona ngazani kodwa kungalungiswa njani kuyiwa phambili?
Hayi kuphela nje sokuthi ama-donors abakwanisa amalezi sifo uthi engancedaue kuze kubonaka lezi sifo ezingabonakayo labantu laba basendlalei uthole ukuphila kahle yakhelei.
Siyakuzwa kakhulu ke sazama ukuthi sikufonele futhi ngoba ifoni yakho ingazani yacwila kodwa siyabonga sikuzwile okunye kade ukukhuluma ungadilela kusasa baba.
All right,
kuhle baba. So what Mcebisi Ncube is saying is that you know President Emmerson Mnangagwa should have stopped traveling, you know, and used some of the money, you know, towards the kind of relief fund that is there in Zimbabwe, whether they've created one or not. But he says that man was going to go a long way in helping people that time, you know, that need assistance.
That's true.
So singers ukuthi singaya kusali nje ngesindebele mbijana.
Yes.
Mamlambo lokukona icinga mam.
Yeah,
akutsho ukuthi wena khonapho okubonayo kusenzakala okwamanje kuyini?
Okwakathesi okwenzakalayo ukuthi abantu bebenikwa ukudla ngenhlanganiso ezithiyeneyo ezigoqele uhulumende, ezinye ngama-NGOs, abanye njengabantu abaphonga unikeza lama-church. So yinto engathi yenzakala kathesi. Amanzi angathi aseyehlile and endaweni eziningi sokungathi vele umhlabathi usuwomile. So abantu sebekwanisa ukuthi bengahamba-hamba bekwanisa ukudinga izini izihlobo zabo kumbe amakhelwane bencedisana kulalabo abantu abangabukabonakali abangathi lokhu benyamalele. Abantu sebencedisana kodwa kule ndaba zokudla zokuthi ukudla kukhona kodwa awuyeneli le ndaba zamanzi. And sokufunakala futhi imithi ngoba kungathi sokuzaba le mikhuhlane njengokuza ukuthi seziqalisile imikhuhlane kwezinye indawo njengeMozambique. So abantu sebefuna ukuthi kube lemithi yokuthi abantu bekwanise ukuzivikela ukuthi kungaqalisi. Umumo khona owakathesi.
Yeah, ubambe khonapho ungayika tshana mam. So what she's saying is that the water is actually receded. So people are actually walking around and they are looking for those people that are missing. Hopefully they are going to find them. And then she says that people need a lot of assistance in terms of food supplies. She says the food supplies are really low. And at the same time, she says there's need for medicine because there are fears that there could be some outbreak of some contagious diseases.
That's true. Yes, before we brought in Honorable Karenyi, I was talking to Mr. Samuel Nyekete, who is in Buwera. He said that there's a dam called Maroa Nyati Dam, and he says it has been under construction for about 20 years. And these rains affected the dam, and I think it overspilled, and some 10 or so families living below the dam wall were affected, and now they are gathered at Gombe Township, a local township, and he thinks they are not getting, like, the much-needed assistance. So I brought in Honorable Karenyi, since she covers that area, Buwera is under Manikal, and she says she will look into that.
So, Honorable Karenyi, you know, when we talk about the impact of this cyclone, we also talk about the toll on, you know, the human spirit. So, are there any counselors that are taking care of that?
Yes. Yes, 2 days ago, I was called by Mr. Kanjanda, who is one of the workers for Zimbabwe Open University. And he said he was in Ngangu with some counselors, because he's also a counselor. They were saying, yes, we are trying our best to do the counseling to the victims, but they are saying we are overwhelmed because we are not many. So they were appealing for other counselors so that they will come and help them, but they are already on the ground.
Yeah, lapho uyakhuluma ke uKarenyi uthi ukwafonelwa ubaba useZimbabwe Open University. Kade bekhuluma lokho kuyakhansela abantu ukuthi bayikhuluma labo bebona ukuthi uhamba njani. Uthi sebebuyile bakhona sibili on the ground bakhulumisana labantu. Anti abantu umuntu ungafelwa kumbe kube lento enkalakathenje. Inhliziyo iba buhlungu. So ukuthi ngokuya kwezinto kumele bathotshwe inhliziyo. Abantu laba ngoba kuyakukhathaza kakhulu
ndizvozvo hongu nyaya tirikutaura ndiye yekuti vanhu vakavirwa nedambudziko vanoda kuwana vanhu vanenge vachivatsanangurira kuti vanyatsonzwisisa nekutambira dambudziko iroro ndopatiri kubvunza vanonzi makanselers aya kuti vamuhere munharaunda vari kuti hongu vavemo vari kunzwa kuti kune veZimbabwe Open University nemangwe womasangano ndofunga vari kushanda imomo vachiedza kubatsira vanhu kuti vatambire zvakaitika mudunhu imomo. Ndoenda kuna Muzvare Mulambo. Muzvare Mulambo, nyaya dzechikafu inyaya dziri kungonetsa kwese. Nyaya dzekunzi chiri kuzopindawo mune mamwe maoko anenge akutarisa kuti wabuda mumba mani zviri kuitikawo here, the politicization yechikafu kuChipinge?
Sorry,
iriku breaka. Okay, I was asking about the politicization of food. Is that also happening in your area in Chipinge?
Yes, it has been happening. Apparently, the issues of food. There are some people who are, you know, who are being partisan with the food distribution. However, it's not much of a large. It's not at a large scale, really. But there are people who wanted to give out food in terms of political affiliation or in terms of relations and so forth. However, we've been trying to discourage people, you know, doing such things or engaging in such mannerisms, because this issue has befallen, this crisis has befallen all of us, and we're all hungry and everyone needs food. So we're trying to make sure that everyone is getting sufficient food. So the police have been trying to help us with the food distribution, and a lot of neutral people are trying to get involved in the distribution of food to ensure that everyone who's affected is getting their fair share of whatever they're supposed to get, the rations that they must get.
Thank you so much. Please do stay on the line. I don't know what you're going to do on the phone.
Yes, lo baba, ukwayani nkomo. Can you try ukwayani?
Ukwayani nkomo.
Yeah, you got it?
Yeah.
Almost. Baba nkomo, kunjani? Siyaphila baba Xoyani. Eh benzama ukutest ujonga lapha uthathi Xoyani uzamile sibile. Yeah. So ke loba kunjalo baba ukubona njalo udaba lolu ukwenzakala khona ngale esabelweni semanekhaya. Yeah. Nxa usithi kunzima sibili ubona ngani uhulumende bezimisele yini ukuthi akulungise khonokhu kumba nceda abantu abangani bahlulukelwe.
Ngingazi ukuthi bezimisele yena kumbe njani. But anti into leyo phongo kube yisinto kungene kambe yena nathi angakubhajetelanga
wasiyesayi. So kodwa vele uhulumende wena weZimbabwe ubona ngazani uhlala ezimisele yini ukuthi nxa kungenzakala isehlakalo lezi kumele phela ehlale ngani uvusa inkophe la.
Vele ngahlala ezimiseleyeonangazibona ziyathi ngisiyathatha isikhathi but abantu besiphezele.
Ye nxa usubona ke sokuyiwa phambili ubona ngazani kumele kwenziweni kwenze ukuthi nxa ngoba lesehlakalo esinje kube ungazani kube lobobuyelo nje.
Ungelo bona bengazama ngezenyabaphaphazama gakhona anti kula mabhini langanayancedincedisa nxa ukuthi bakhona bengasizi kandlele bona phambili anti njengobabaqala ukuthi bengazama ukunceda bona abantu abahluphekileyo kungaba nzima.
Hayi ke baba phosela ukugcina baba. Phosela ukugcina mnumzana.
Baba.
Ngithi phosela ukugcina baba.
Bengithi ngingakuyithi bona bangakwazi ukuncedisa nje. Nayo kunenzeka ngizama ukuncedisa ngoba kwenziwa abantu bezulu basezinkingeni lezi njengazonezi.
Hayi baba.
Siyakwazi ukuthi akwenzakalanga ngabomo into nje singathi nikankulunkulu.
Kakhulu kunjalo sibili mfaneka. Ye kunjalo sibili. Yes, phosela ukugcina sibili sizwe khonapho ugqibe nje. Hayi nokulungile baba, sibongile kakhulu baba Nkomo. So that is Mr. Nkomo. He says the state of preparedness of the government is very questionable. He says the government should have actually prepared for such disasters. Yeah.
Okay. Ndifungati nemuteereri Mkoma Makotore wari parunhare. Hello. Takasimba Mkoma Makotere, muri kupi?
South Africa.
Oh, South Africa. Kumusha muchibva kupi?
Masvingo.
Masvingo. Hamuna kukanganiswa here kumasvingo, vari kumusha havana kukanganiswa here nedambudziko iri?
Hayi, kumusha havana, mina kusvika, ndango ndaiendera kusvika nechekumberi kumhakure kwemukwedu.
Aiwa, ndizvozvo. Tipe henyu mashoko enyu.
Ndakanhaone zidambudziko rorya tikabatikana vakati vezviri zviri ndidzo takapimira nebhazi rekwanidiya mizanziri saka takazvisimira kuchipinge vakati vasvike kuma vepolice camp. Saka tikaaburika ndovatazova kuti vatasvika kubi vakati neuroda hwekuti tigare tichipfumira zvikuru sei nhumbi dzekupfeka kana zvinga zvatinenge tichingowana kwetiri kuri.
Saka dzakasvika here nhumbi dzamakatumira?
Tisati tanzwa ripoti yacho netakaisa mafoni namba yedu kuti vatifonera ikoko kana tichinge tasvika plus vana dhraivha yedu akusati avabata yedu vaa takatumira navo.
Saka makatumira makawanda zvakadii zvinotendwa zvikuru?
Tatati wandei nedinorevandari takati wandei zvekuti dzavangotaura nyari yemunawo nedzavangotsotibatiravo pakungonzwa pipi naizvozvo saka neuronda hwokuvo vari kutoramba vakafungirirawo pakuti awa tiri kukubatsirai ngatirambe tichironga.
Thank you so much. Aiwa zvinokudzwa Mukoma Makotora.
Zvakaite ndetinoronda hwedu pano next week or Friday tichada kutumira zvinhu zvakananga kwamutare asi tinedambudziko rekuti kuti zvinosvikira panani manje ndivo vanhu vatiri kutsvaka vanenge vari mumaorganizeti anovindika vari nani.
Tichaedza kutione kuti tingawana here nhamba dzemasangano akaita se kana kuti sekereke ye Presbyterian ndokwatonzwa kuti vanhu vanga vachimbono siya zvinhu ku Presbyterian Church ye ku Highlands.
Ndizvozvo
kana vehurumende ndinoimba kuti vane nzira futi dzekuti vanga vachitambira zvinhu izvozvo. Ndofunga makabata vemuzinda weZimbabwe kuSouth Africa kuembassy vanogona kunge vachikubatsirai kuti zvingafambiswa sei, nokuti ndinoonawo kana muno muWashington DC kuembassy vanenge vane zvavari kuitawo vachibatana nevanenge vachibatsira. Thank you so much, Mkoma Maita Bas. Ndizvozvo ndofunga vari kuzvinzwa, tichaonana MP veManicaland varipo pachirongwa panapa Mike Renye, tichanzwa kuti vanenge vachitichi. Thank you so much.
Hazvina kukonzerwa nemunhu, Mwari ndo vakaziva nguva yavo yekuita zvinhu zvakaita saizvozvo. Saka kana vanhu vakamanyidzana nepolitiki tinoti zvadai zvikadai zviri kudiviri zviri kudiviri zvekuwaka, Mwari ndo vanoziva kuti ichi zvafamba sei, Mwari ndo vanoziva zvekuti zvichagumira pati zvinoperera pati.
Ndizvozvo.
Saka vanhu zvepolitiki zvika dai tambotifiye tindobva nenhamo nedambudziko rapinda munyika, nekuti mangwana muchauya rimwe dambudziko pamusoro pairoro futi izvo. Vanhu vanongoramba vachingopomedzerana nhau dzepolitiki idzodzi.
Ndizvozvo. Aiwa, tinotenda Mukoma, regai tidzose amaika renyi parunhare nokuti vari kuda kupinda muchirongwa kwengu vadiki diki. Thank you so much. Gibbs, that was Mr. Makotore. He was calling from South Africa, but he is from Mashingo. He says he organized with some Zimbabweans who are in South Africa, and they donated clothes to the affected people in Manicaland, and they were delivered through some bus drivers who are close to them, and I think they forwarded their phone numbers so that when the clothes are delivered, those people who receive them, they will call these guys in South Africa to inform them that they've received, but they are yet to get calls, which means maybe the clothes are yet to be delivered. But they are not stopping there. They are still collecting clothes, and he says, I think this Friday they will be sending some more stuff. And he's also appealing to politicians not to politicize this disaster.
Yes, he's not the only one. Julius Mnodawafa says NGOs and soldiers should be the ones distributing food and not councillors and sapos. And then we've got K. Mukunda, who says some of these councillors appear to be very selfish. Shame on them. And then we've got Lab Moka Terere. He says, I'm watching you from Zimbabwe, guys. Keep it up. And then we've got Vusi Mpofu, who says, I'm watching you from Mon in Botswana. Do you have any
people? Yes, there's Joel Lloyd Bizure, who says, I am surprised that Honorable Karenyi says she's not aware of the disaster in Buera when trucks with aid are being dispatched from Mutare, where most of the cyclone aid is being kept. I think Honorable Karenyi, when she said she was not aware of the disaster, she didn't say she's not aware of the disaster
that
struck Manicaland and Buera. But she was particularly talking of the 10
issue.
Families.
Yes.
Yeah, the 10 families affected by the Marowanyati Dam.
That's right.
Yes.
Yeah. Yeah.
That's what she says she will investigate tomorrow.
Mm-hmm.
But she's aware of the other
impact of the whole thing. Yes, yes.
Because from last week she has been updating us and including reports from Buhera.
Yeah, maybe our caller may have got it mixed up.
Yes.
Bit, yeah.
And I think she's on the line. You can talk to her before she leaves.
Yes. So before you leave, give us your last word and say exactly what you think should happen in the near future. Should there be any disaster fund? And, you know, why are the government coffers empty, you know, at the end of the day?
Yeah, I think in future we also need to have the money set aside in the budget to be specifically for these disasters, because we must the issue of the disasters always come unexpectedly. So we must make sure that we always make sure that we budget for these disasters. I know we have experienced some of these disasters, but not to this extent. So I think we've learned a lesson as a country, and we must accept that we must make sure that we always plan in advance for these disasters. And I also strongly feel that we must try by all means as a government not to politicize the issue of the distribution of food, whether there is a disaster, whether there is no disaster. Because when there is hunger. Everyone needs food. Because by the end of the day, that food is not coming from ZANU-PF, neither is it coming from MDC. The food will be coming from donors. The food will be coming from ratepayers' money. For example, somebody has got three children who works in the government, and the taxes are taken away from them every month. And there's another one here who doesn't even have a relative who is not working, who is working. But that relative is doing it for the others who are not even working. So when it comes to the issue of the distribution of food, everyone must get food. So we urge all those who are in ZANU-PF, especially the members of parliament, because they are doing it in public, they must stop it forthwith so that everybody will benefit.
Thank you. Thank you very much.
The government must put the issue of accountability, because some of the people, they end up asking, where is this coming from? Where is it going? So we strongly feel that let's account for every cent which we are getting for this disaster.
Honorable.
I just want to thank you for everything. And I also want to thank the NGOs for the job well done. I really want to thank them.
Honorable Karenyi, thank you. But the last question, maybe, just before you go, is there are these reports on Cyclone Juanino or Juanina or something. So what are you doing as a province to tell people that it appears as if these are lies, that the cyclone may also land in Manicaland? Last time we know that people maybe didn't have information about Cyclone Idai. So this time what are you doing about that?
We are whenever we meet the people, we try by all means to put awareness, and we try by all means to give people the correct information. The issue is with the cyclone Idai, when when the government realized that something was going to happen, they did not inform the people. The information was only reported as if it is happening in Malawi and Mozambique, and people did not get the correct information. So we urge that whenever we get time to speak to the people, whether in churches, whether in our political parties, whether in any gathering, we try by all means to give information to the people.
Thank you very much, and have a lovely night. Bye-bye, Mama. We thank Honorable Karenyi.
And
I think we've got
a
caller. Yes, yeah. Undebele.
Yes.
Baba Ndebele, kunjani?
Sabona tu.
Yeah, njani impilo yakho Baba Ndebele?
Ngiyaphila mfana, kunjani?
Ngiyaphila, kunjani kala nyoni?
Hayi, ziyakhala inyoni sona hayi.
Yeah, akutsho Baba Ndebele ukuthi khona kuke okuhambelana lezo lesiphepho u-cyclone Idai low. Ubona njani njoba kuthiwa ke abantu lokho bethwele nzima khona ngale eManicaland? Cela uyehlise futhi lo msakazi wakho kancane kuze ukuthi ungabi le echo. Siyayizwa i-echo sibe.
Yebo kambe, hayi ngiyabonga tu. Ngesikhathi ngingakhulumi lana esitudio 740 iminyakanyana, kodwa namhlanje ngithande ukuthi ke ngithintane lana ngalolu hlaba.
Siyabonga kakhulu baba.
Yebo kambe, ngiyakuzwa Dube, ngikusikukhangele khona lapha ekhaya. Kodwa mina njengoNdebele mina wami. Ngiza kuhlukana labanye ngoba vele siyachiyana ngemibono. Kodwa akuthi ukuthi ukuchiyana ngemibono sokumele abantu baxabane. Ngikubona kwami lami. ngangisuka ku 2017 iDube.
Yebo.
Isiza kathesi namhlanje. Uyazi nxa ngithangela ngazi kumbe ngxenye ukufishane bengqondo. Izingozi ezenzakala ngempumalanga yelizwe lakithi mina ngihlule ukuzizwisisa. Ngoba ama ingozi zakhona zibuya ngezinga eliphezulu elingani liyethusa izikhathi zonke. Ngo 2018 kuphela kusiza ku 2019 kathesi. Ngeke ngakhangela izimoto bezingqikila namabhasi eChina kusifa kuse 75% yabantu ababe involved ku-accident yona leyo. Ngendlela ezingazwisisekiyo. Abantu bakhona bafa ngobuningi ngasikhathi sinye. Ngifike ngigoqa izandla ngizibuza ukuthi kanti kubonakale ngathi kuyini laba bantu abangakulungisiyo. Ngoba ukwenzeka kwakhona mina ngedwa njengoNdebele angizwisisi mna wami. Ungani kulento okuyikhulumayo.
Siyakuzwa kakhulu Ndebele ye.
Ye, ngizama ukuthi mina kulesi angithi yabona kukhulu uminister lo mama obekhuluma lapho ukuthi into le bebengayazi. Into le ikhulunywe kusaseliviki ukuthi kulento enjalo ezayo. Babuchaya indiva. Kade sikukhuluma ngokunye esizwe amahunga kothi kuyabuya. Namhla ngibone nje amaphepheni ukuthi mina ngisemathebeleland ngizwa kuthiwa kulelitshe eligibhikileyo njani njani la kulale ezinye izindlu khonalo ezintabeni. Angithi yabona ukuthi okuyinto kwangikhona kukhangela Dube nxa ungumuntu lawe wesintwini singawukhangeli nge-technology zethu zesikhiwa lezi. Sitsho ngesintu sakithi kuyakhuluma okuyinto lokhu. Mina ngokubona kwami Dube yebo kambe kungabe kungela lutho kodwa ngithi hayi abantu bampumalanga kababizwa abantu badala abadaladala abaqhebu angafundanga abalungisi bey ngoba iyakhuluma into le izaqhida abantu shuwa ngiqinisile ngibone ngani singakuchaya indiva lokhu amaqhebu futhi kafundanga shuwa bazakhala ngomlozi njengendlondlo.
Ye lapho ke Ndebele uhlo wayichaya enhlokweni so ke esiza kwenza lawe siza kufonela khonapho Ndebele sikufake ku program yethu ye culture wenze ukukhuluma sibili ubatshele ngakhonoko okwalamhlanje ukuthi nje isikhathi sifitshane kulabantu abangu 7 sibili abasecingweni la so mina ngikwami nza kufonela ngufake ku program ye culture sikhulume ngakho Ndebele nza kwenza lamhlanje lokho. So Mr. Ndebele is saying that you know there have been so many accidents in Mashonaland. So he's counting, he's saying from 2017 up to 2019, so many of these vehicle accidents which people can't even explain. And he says now comes this other cyclone. He says now what is needed
but the cyclone is in Manicaland.
Wait. He says what is needed now? He just bulked the whole thing and said Mashonaland. So he says, what is needed now is for people in that region to sit down, call elders, maybe brew beer, you know, and then maybe the ancestors can say what they want. So I promised him that I'll call him for the cultural aspects.
I don't know where he's coming from, accidents recently, I think that bus that was suspected to have been the fire caused by gas,
it was
in Matevela. So he should, I think.
Yeah, balance things
balance,
there.
Yeah.
Yeah, so
but that's okay.
That's
we
his point,
we have Mkoma Joseph Mashinga Idze has been holding for some time. Mkoma Mashinga Idze Magadi?
Yeah,
there's no name, Magadi. I'm going to go to South Africa, tipe enyu pfungwa dzenyu nokuti pane vamwe vari parunhare vakamirira kupinda.
Ini ndoona sokuti mamirira akaita zvinhu mazuva ano kumusha kune disaster yatakatarisana naye. Zvinoda kuti vanhu tibatane tive pamwe chete timbomira zvemapolitics nekuti kana paita dambudziko vana havachafaniri kuti vamboita kupesana nokupopotedzana nokudini-dini nekuti zvimwe zvinhu zvakaita sena disaster izvi zvinoda kuti zvibetserwane zvionesane pamwe panenge pachida kuti zilaiki
zvinhu zvinenge zviri zvichida kugadziriswa zvechikaranga kana kuti vemadzisvondo vobatana vachiita minamato vachibetserana panhu pamwe. Otherwise zvinhu zvingatifambira, nekuti tikangoramba tichingoita kungopokana pokana hapana chinobuda. Ndoona sokuti ndo maonero angu, ndo mafungiro andinoita panhau yedisaster.
Thank you so much. I think he's backing Mr. Ndebele's
theory.
Yes.
And then we've got Martin Frank Sai, who says Ndebele is spoken.
Mm-hmm.
Ndebele is saying exactly what people want, according to Martin Frank.
And also Machine
Gun. This guy, yeah.
Yes.
So maybe there's something, you know, there are certain beliefs
I know
that we shouldn't just discard.
Mm-hmm.
So maybe they're coming from the African perspective.
Yeah. That's Mashinga is also included. Yes. The churches, he said they should also sit down and see what's causing all this.
What's going on? Yeah, yeah, that's right.
I think we have another caller. Hello.
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 Oh, kutwa ngubaba uTami Zulu. Hey, Tami, kunjani Zulu baba?
Ngiyaphila njani mfakwe?
Siyaphila kakhulu. Yeah, akutsho sibili isikhathi ukuthi sesiphalekile sibili. Akutsho ukuthi wena ukubona njani konke okwenzakala eManakaland. Ngazani kulohlupa inkalakatha. Paul ubanje njani uhlupo lo?
Yabona into eyodwa nje mfakazi, zobuhlungu kakhulu ngoba ekugcineni kufanje abantu and most people ama-politics yamosha kakhulu because I think wona bengalungisa izinto ezinje for ma ungazibheka kithi thina singama-Afrika. Izinto ezi-spirituali lezi ma kwenzeka into ezifana nalezi kunendlela yokulungiswa ngendlela zomoya. Akusho ingozi nje yokuthi ngoba kwenzekile kanje so then kuzo njengama-politics ama-politicians ngoba behlala besenza nje inoba ukuthi for bona abanandaba nayo le nto yaba-affect. But ngokwesintu kumele kulungiswe izinto ezifana nalezi because hey ma ungaqhubeki kwenzeka kanje imoya labantu abashonile liliyakhala ziyabuya zenzeke ziqhubeke zenzeke iy'ngozi ezifana nalezi. Ngibona kanjalo nje le nto ibuhlungu kakhulu mani ngoba kufa abantu at the end of the day and oyibona bona abantu oyibona kumele ukuthi ngathi bayaya ebantwini besintu bekwazi ukukhulumisana nabo belungise izinto abanandaba nabantu yabo.
Ye, siyakuzwa kakhulu. Siyakuzwa kakhulu baba Zulu ukuthi isikhathi sesiphelile ungadunywa kusasa.
Okay, ngiyabonga.
Okay, baba, so Tami Zulu is the third one. He says, you know, this is not a political issue. This is a spiritual matter.
Mm-hmm.
He says it should be handled in the proper African manner. He says, you know, you cannot just discard people's spirits, those people who have just been swept downstream and all those that are buried by mud,
yes,
and those that cannot be found. So he says, if we don't, if people don't go that way, they may lose it along the way.
There should be appeasing and cleansing ceremonies.
That's what exactly he said.
Yes, and there's Mkoma Joel Lloyd Bizure.
Mm-hmm.
He also wrote about the Buhera disaster.
Mm-hmm.
He says, Mr. Nyekete from Buhera must tell the world the truth. Today, I think he wanted to say that the dam was under construction. I mean, to say the dam was under construction in past 20 years is not true.
Mm-hmm.
Construction started plus or minus 2 years ago.
Mm-hmm.
Yes, Marowa Nyat dam filled up, but it is not the overspill that affected households. In fact, no household downstream that was affected. Instead, it is upstream where the dam throwback affected some households. These households had been earmarked for relocation as a process.
Mm-hmm.
The dam was anticipated to fill up in seasons, but it just filled up in 2 days.
Ah.
This is Mkoma Lloyd Bizure. I'm not sure whether he comes from that area, but he is this to say.
He has got a big argument there, yes.
And then we have a caller to Mkoma Bongani Warparunare. Mkoma Bongani, hello?
Mari Baba.
Takasimba, mrufo na murukupi? South Africa, tipe ufungwa zenyu nukuti nguwa zinge za kumanya.
Nyaya yinu rwaza zikuru. Nyaya yinu nyaya sawrwaza ya. Ndiye kuti president yinu kusaya watu awaskana kutombo choga suwe. Awaswa tasaya nao. Because awangati na chini yinu shumu Zimbabwe utuwa nikuwa wachibuda mi Zimbabwe. Ajifuwa tira nikuwa wani chini yinu shumu Zimbabwe man. Yes.
Asika hurumende hurumende ine mapoka akasiyana siyana kamukoma bongani zviri kuti president ndo anofanira kunge atongoripo pamani calend ipapo vakaendapo nemutevedzeri wavo vakanoona kuparara kwakaitika nzvimbo iyoyo then mapoka avo atori pa ground izvozvo as we speak.
Asika hatingati leso ndini nasiro mukoma wangu mwanikwa mchito vapamba ipapo mchisia vanhu vachichema pamapenyu muchobuda muchitoenda kune imwe misha kumuchisia vanhu vari pamapenyu vanhu vachichema.
Munoziva zvinoitika munofiwa handisi kudefenda kana kudzivirira president ayo but ndoda kungotaura kuti panofiwa hapashayikwe mashoko anobuda akawanda asi nyika inotora kana kuti rufu runotora nguva yakareba kuti ruzonzi munhu akanganwa upenyu hwese kazhinji kacho hautombokanganwa saka hazvichareva kuti upenyu hwese munhu haachina zvaanoita mukoma mangani nokuti akashayikirwa. Ndofunga nguva yatakapiwa yekunzi mazuva maviri ekuchema nemabasa anga achiitwa neacharamba achiitwa zvese zvinenge zvichingorangarira vakafa. Regai ndimunzwawo Gibbs kuti anoti mukoma bongani here Gibbs is saying the president is not showing like compassionate to be with his people. He's always outside the country.
Yeah.
But I'm trying to tell him that, you know, he was there in Manicaland and government officials are on the ground.
And different government businesses has to go on.
Yes.
I still remember interviewing one of the ZANU-PF activists. Mm-hmm. You know, you are saying that even if the president is there, he may not be seen to be rescuing people.
Mm-hmm.
So he says that lies in the hands of government officials.
Officials.
And even some rescue operators. Yes. So him to be there, he said no. So at the end of the day, I think people have got a lot of you know, views on this issue. There are some who are saying the president should be in Zimbabwe right now dealing with this situation. And imagine there are 136 people who are marooned right now and the president is outside the country. And so people are complaining about some of those things, which is justified in a way.
I know.
So, yeah.
So mukoma bongani hamusiri mega muri kutaura mashoko aya tine vakawanda vari kutaurawo mashoko iwayo asiwo verimwewo divi vanenge vachionawo vachitaiwa hurumende haifani kumira kana nokuti tine tichida kuti even vakafa nekutorerwa dzimba nezvimwe zvakadaro wawane rubatsiro ndo zvimwe zvezvinhu zvinonzi president vanenge vachimhanya mhanya kuti vaone kuti zvawanikwa asi tinotenda zvikuru nekupinda kwamaita muchirongwa. Thank you so much.
Mukoma ndisati zvakangofanana chero president vakabva panapo vakaenda chero kupi hapana chavari kuya nacho kana chavari kunzira nacho kungofamba chitashona nyika vachikwira ndege but chavanoziva kana nacho hapana saka hazvishandi kuti vari kunzi kana kuti varipo still zvakangofanana zvese.
Aiwa ndizvo zvehanzi adzirime dzinonzwa tinoimba kuti vakawanda vari kunzwawo kuti ndivo maonero enyu mukoma bongani. Thank you so much.
Thank you,
thank you so much. He says it makes no difference
whether he's there or not.
Yeah, because if he goes out, he brings nothing. If he's there, nothing happens.
Let's wrap it up with Miss Sally Mlambo. So, Miss Mlambo, there is this issue of information flow, especially in Manicaland. There are some people who are saying that you know, the information that they got before the cyclone wasn't enough, and right now they are not even getting information about this so-called cyclone Juanino, you know, all these kind of things. So how is the information flow there, and then going forward, what should happen?
Information flow was very, very poor. People did not get information on this cyclone, this cyclone, despite the fact that it had been forecasted about a week before when it had hit Malawi, and it was pointed out that it was coming via towards Mauritius, then it would come to Mozambique. However, our government did not make any efforts to inform people. It was always on social media, and it was just speculation of what might be. People started panicking on social media when they started seeing what was happening in Mozambique.
Mm-hmm.
But still, our government did nothing about it. People were not informed. And it is very important to note that Manicaland is a very mountainous area, and that area has a lot of network challenges. So, you know, trying to access network coverage there is challenging.
Uh-huh.
So information should have been disseminated constantly and regularly until, say, everyone who has a phone has...
Unfortunately, our time is out, Ms. Mlambo. So we'll get you in another program next time. Sorry, we're out of time. We have to leave it there. We thank our guests this evening. And let's not forget Mamboma. Mamboma, we are the first one tomorrow to be on this show.
Mm-hmm.
So we thank our guests this evening, Ms. Salim Lambo of Platform for Youth Development, and Lynette Karenye, MTC lawmaker. She is in Manicaland. Signing off is Kip Stube in Washington, D.C. Good night, Zimbabwe.
Neni junga kande miri tshitenda vose vakwanisa kupinda muchirongwa nevanga vachiona vari kudzimba nemi vasina kwanisa kupinda muchirongwa tinokutendai Studio 7 ndeyenyu morara zvakanaka.